Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina nyamafuvhu 24/2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti Zimbabwe Electoral Commission iri kutadza kufambisa sarudzo zvakanaka maune. Asi Zimbabwe Electoral Commission yagara zvayo inoti haina bato rainoshanda naro kana kutsigira pakushanda kwairi kuita. Mapurisa anoti akasunga vanhu vanga vachiona mafambiro esarudzo vakazvimirira makumi mana nemumwe vaive nechinangwa chekuburitsa zviri kunze kwemutemo zviri kubuda musarudzo. Sarudzo dzinoenderera mberi nhasi munzvimbo dzine vanhu vakatadza kuvhota nezuro paine mashoko ekuti kune vanhu vakavhota zvisiri pamutemo muHarare. Indyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kune kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC iri kutadza kufambisa sarudzo zvakanaka maune senzira yekuda kuti bato rezano PF rikunde musarudzo. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvataurwa nevazviti ndivo mutauriri mutsva weCCC vaPromise Mukwananzi apo vataura nevatori venhau nhasi masikati muHarare.
Mabaloti ana kusvika nenguva tichitaura dai sondikunzwa kuti kutana Glenora mabaloti akasvika na1 AM kusvika na2 nhasi vangu vachingovhota ine chemusarange rakapera nezuro vana fazi vaisa matafura vachinyebera vanhu vachisidzira vanhu pamapolling stations mapikicha chaivo emakandidati kunyanyanya emukuru wedu eadvocate Nelson Chamisa yanga isina kujeka vaitoita maune vachiitira kuti paite confusion yekuzokwanisa kuzama kuti vabe zvinenge zvabuda musarudzo nokubudisa mari dzavo kunyepa.
Vamukwananzi vatiwo havakwanisi kubuda pachena padanho ravachatora vachiti vachazoita izvi mushure mekunge ZEC yazivisa bato rakakunda.
Saka mari dzavo dzachabuda ipapo tinofanira kuziva tese kuti haasi saka tichange tichiona kuti zvafamba sei hatingataura zvakawanda navasarudzo vasasati dzapera tichiri muprocess tikuda kuti zvinhu zvifambe zvakanaka.
Asi sachigaro vezano PF mudunhu reHarare vaGoodwills Masimirembwa vati vanovimba nebasa riri kuitwa neZEC.
Asarudzo dzakaitwa murunyararo zvekuti mapepa akanonoka kuuya izvo zvinowanikwa malogistic problems. Asi chakangonaka ndechekuti hapana kumbonzi mapepa hapo makumbovhota nearipo so zvinhu zvakafamba zvakanaka.
Kugutsikana kwavamasimirembwa kunotsigirwa nemumwe mudzimai asina kuda kudomwa nezita rake.
Hachatiri musirungoda chete tinosoda kuti vatangoita nezi chete senyika yedu ine peace saizvozvizvi kuvhota vanhu vakavhota zvakanaka tizabuda musarudzo izvozvo.
Asi sekuru Neva Mafuta vemuHarare vanoti havasi kufara zvachose nemaitirwo akaitwa sarudzo neZEC.
Ini ndakauya pano kafu ndidzoka ndidzokera ndidzoka zvaiitika zvandizvo kuti tinete. Saka izvo zvacho ari tactic yekuti tikasei ikamure mavhotazi mukati memacities naona apa mamba ne 1000 vhotazi maybe mukazoenda ipa munoona pane 500.
Hatina kukwanisa kunzwa divi reZEC sezvo vatauriri vayo sachigaro Justice Priscilla Chigumba vautorile Sly Kwana navaRodney Kiwa vanga vasiri kudavira mbozhanhare dzavo. Asi ZEC inogara ichiti haina divi rainorerekera mukuitwa kwesarudzo. Mukuru wesangano rinoongorora nyaya dzesarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Advocacy Trust vaIgnatius Sadziwa vanoti sarudzo dzegore rino mahumbwe chaiwo.
Tinotambira sarudzo dzabva kuitwa idzi. Zvesarudzo dzisina maturo zvachese. ndofunga chiro chekutanga kuti tione sarudzo dzinoitwa mazuva maviri. Nyaya tinenge kutisuisa inyaya yekushota kwaitwa ballot papers. Apo Zeki yanga achitaura iyo kuti yakagadzirira sarudzo.
Vanoongorora sarudzo pamwe neveruzhinji vanoti sarudzo dzegore rino dzakavhiringwa nekushayikwa kwemapepe ekuvhotesa, kunonoka kuvhurwa kwenzvimbo dzekuvhotera pamwe nekushayikwa kwemazita evanhu mugwaro revavhoti. Zeki inotarisirwa kubudisa akunda musarudzo yemutungamiri wenyika mukati memazuva mashanu kubva musi waitwa sarudzo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Mapurisa azivisa kuti asunga vanhu vanga vachiona mafambiro esarudzo vakazvimirira vanoita 41 kana kuti 41 senzira yekuvamisa kuburitsa zviri kunze kwemutemo zvakabuda musarudzo dzakaitwa nezuro. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati mugwaro ravaburitsa vati zvakabuda musarudzo izvi zvanga zvichizoziviswa nhasi sezvavanoti zvakavimbiswa nemutungamiri weTCCC Vanelson Chamisa. Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vashandi vakasungwa ava ndeve Zimbabwe Election Support Network, Election Resource Center nevesangano rinozviti Team Pachedu, uye vaonekwa nemagweta avo paHarare Central Police Station. Asi vachitaura neStudio 7 nhasi masikati, vasungwa ava vasati vaonekwa nemagweta avo, vanoona nezvekubuda nekupinda kwemashoko muElection Resource Center vachakunda tsunga, vatsutsumwa chose nekusungwa kwavo.
Nezuro muso wa 23 August nse election kuma 8 dzemanheru pakasvika mapurisa ku data center re ERC nezesini wakasunga vashandi vaishanda pa data center ipapapo. Isusu churukoti chamisa se ERC ndechekuti vanhu vakasungwa nezuro havasati vapiwa nguva yekuti vasangana nemalawyers avo vatsanangurire malawyers kuti vakasungirwei.
Hatina kukwanisa kutaura nerimwe remagweta evasungwa ava, Muzvare Rosine Hanzi, mukuru weZimbabwe Lawyers for Human Rights. Asi Muzvare Hanzi vanyora padande mutande kuti vasungwa ava vari kupomerwa mhosva yekuchikora Section 66 yeElectoral Act. Asi mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati vati ivo mhosva yevasungwa ava ichanzwika kumatare.
You will see when they are paid in court. You will see the charges. Definitely the charges are there. You will see when the charges are being refuted in court. There is just a concern. The contravene the crimes laws, so the due process of the law must be allowed to take effect.
Vanoongorora nezvematongerwo enyika vakazvimiririra vaHarashwiti Mukundu vati kusungwa kwevanhu ava kunoburisa hudzvanyiriri hwebato riri kutonga reZANPF.
Kusungwa kwakaitwa vashandi vemasangano akazvimirira oga anoongorora kufambiswa kwesarudzo Election Resource Center neZimbabwe Election Support Network kunoburitsa hudzvanyiriri nekutya kuri kuitika mubato reZANPF. Masangano aya haasi masangano asingazivikanwi, masangano anoshanda zviri pamutemo munyika yeZimbabwe. Zviri kuitwa izvi kuvhundutsira, zviri kuitwa izvi kumbunyikidza.
Mumwe wevatsigiri vebato reTCCC vaErvis Mugari vashorawo kuita kwemutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Sharamba, avo vanofungidzirwa kuti vakabata nzira bato reTCCC mumhaka iri kupomerwa vashandi veZesni neERC vachitaura padande mutande ravo reTwitter.
Saka zviri kutaurwa navacharamba ndezvemugodzi matsuro zvekuti CC yanga iri involved pane vanhu vezesini neERC vaita basa ravo. Tinoziva vanhu ava veElectoral Resource Center, Election Resource Center nezesini vanoita basa iroro. Ibasa ravo secivil society nyika yoga yoga ine maorganizations anoita saizvozvo.
Asi mukuru wezvekubuda nekupinda kwemashoko muZANPF vaFarai Marapira vati igaro ziva kuti mutemo unofanira kutevedzerwa.
Mutemo ndonamo inotibatanidza tose senyika, nekuti ndiyo inoti gavhena kuti tizive pekutangira nepekugumira, chokuita nechekusaita. Kana veZESN neveERC vachiti kusungwa kwavaita nekubatirwa midziyo yavo namapurisa hakusi pamutemo, vane mvumo yekuenda kumataredzi mhosva vonetsana navo kuti zvavanga vachiita zvinenge zviri pamutemo here. Asi tisati tinongokurudzira nechekuti kana pane havhuna mutemo mapurisa ngaabati.
Sarudzo dzakaitwa nezuro munyika ikuwo dzikapfuma dzichienderera mberi mune dzimwe nzvimbo. Nhasi pasina mufaro kune vanovhota vazhinji mumaguta nechikonzero chekusavepo kwezvikwanisiro zvekuvhota pavaivhotera zvichisakisa kunonoka kwekuvhota. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Sarudzo dzende ramberi nasi munzvimbo dzine vanhu vakatadza kuvhota nezuro paine mashoko ekuti kune vanhu vakavhota zvisiri pamutemo muHarare. Rutendo Mawere anotipa mhamiriro yakaita zvinhu muHarare.
Bato guru rinopikisa reTripC rinoti harisi kufara nekubvumizwa kuvhota kwaitiswa vanhu vasingagare mudunhu reHarare West. Vari kukwikwidza vakamirira TripC muHarare West muzvare Joana Mamombe vaudza vashandi veZEC kuti havasi kufara nekuvhoteswa kwevamwe vanhu vanga vasiri mugwaro revavhoti.
Takungoona vanhu vari kungouya vachipinda vachinzi vane nhamba dzavari kufonera dzavari kupiwa dziri kukonfema muBVR. So isu nyaya yedu ndeyekuti aiwaka kana mune BVR mashini yacho ngaiuye pano kwa ma agents yedu aripo vachiona zveshuwa kuti muna harimu. Pane vanhu vane maslips ma voter registration slips ayai vari kurambirwa kuvhota. Pane vanhu vari kushandisa status 65 hash vari kurambidzwa kuvhota. Kozoya munhu bodzi ane namba namba iri kunzi kufonerwa ku PVR center ndiye ochibvumidzwa kuvhota nemhaka yei.
Kanzura weward 16 kuHarare West vaDenford Ngadziore vati vakwanisa kumisa vamwe vanga vachida kuvhota pamaranatha asi munhu mumwe chete angatovhota kare kuHeg Park Primary School.
Kunzi izvo munhu asiri muvhota zero anovhota through a phone call inofonona ofisa weZEC achifona someone vachitingazivi namba yacho vachitingazivi even address yacho achibvunza kuti munhu uyu ari muvhota zero here. Munhu iyeye angangoti yesi ari muvhota zero zvonzi chimupepa kuti atovhota endau dzokuti zvakadaro hazviitiki.
Mukuru angachiona nezvekuvhotesa kuward 16 vaGift Homwe vati vanga vasina kuona izvichiitika nekudaro vanga vaudza vari kunyunyuta kuti vaende kuhofisi yeZEC. Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kumutevedzeri wasachigaro veZEC uye vari mutauriri wecommission varonikiwa sezvo vanga vasingadairi nharembozha yavo. Tatadza kunzwawo kubva kumushande mukuru kuZEC vautoile Sligwana. Asi mutauriri wemapurisa vapoutembanyati vaudza Studio 7 kuti hakuna mbomhangara nyaya yevavhota vasiri mugwaro revavhoti.
So far tina ripoti yatati tapiwa isusu.
Mumwe wavavhota nhasi ndeamai Biula Mutunami avo vati vakatonhorwa zvakanyanya nezuro usiku vakamirira kusvika kwemapepa ekuvhotera.
Chinhu chakanditonhora zvakanyanya kusvika voisi rakaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Vakolin chageza vati zvinovashamisa zvakanyanya kuti sei bepa rekuvhota rakashaikwa musi wekuvhota. Vahomwe vabvuma kustudio 7 kuti nezuro vanhu vakavhota kwemaawa matatu chete sezvo bepa rekuvhotesa musarudzo dzemakanzuru rakanonoka kuuya uye rakazoshota zvakare. Kuvhota kuri kutarisirwa kuvharwa nhasi nguva dzakasiyana siyana. Dzimwe dzenzvimbo dzavhurwa nhasi kuti vanhu vavhote muHarare dzinosanganisira Marlborough, Warren Park neWestley. Ndakamirira studio 7 muHarare. Ndine Rutendo Mawere.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vati sangano rezveupfumi reBRICS rakoka dzimwe nyika nanhatu kuti dzive nhengo kusanganisira Iran neSaudi Arabia kutanga muna 2024. Brazil, Russia, India, China neSouth Africa ndidzo nyika shano dziri mugungano iri parizvino. Vashandi vaende ramberi nasi vachiongorora nzvimbo yakadonera ndege yakanzi neRussia yakanga yakatakura mukuru wekambani yemauta anorwira mari yeVagner Yevgeny Prigozhin nevamwe vakuru vekambani yake yemauto. Masangano enhau muRussia ati mitumbi yevanhu gumi vose yakawanikwa nekukasika, asi izvi hazvisati zvatsvakurudzwa kuti chionekwa kuti ichokwadi here. Nhengo sere dzebato reRepublican Party dziri kuda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muAmerica dzakaita gakava kana kuti debate nezuro panyaya dzakasiyana-siyana. Mugakava rebato radzo rekutanga pamberi pesarudzo dzegore rinouya. Vari kutungamira mujawo wekumirira bato reRepublican Party vaimbo wemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump havana kupinda muhurukuro yemaava maviri yakaitika nezuro iye. Kunyange hazvo Zeki isati yapedza kubudisa zvabuda munzvimbo dzese dzemasvingo zvayabudisa pazvivhitivhiti, zvinoratidza kuti ZANU PF yatove nezvigaro makumi matatu mudare reparamende uye kutorawo zvigaro zvemakanzuro kumaruwa. Bato reTriple C rinonzi ravanawo zvigaro zviviri zveparamende mumadhorobha emasvingo neChiredzi uye ichikundawo zvine mutsindo musarudzo dzemakanzuro mumadhorobha maviri aya. Godfrey Mutimba anotipa mamiriro ezvinhu mumasvingo.
Nyore anoona nezvesaradzo muTriple C mumasvingo vagoti madzikanda vati vakakundwa kumaruwa nekuti bato reZANU PF raishandisa mhirizhonga nekutyidzira vanhu vechishandisa bazi refazi.
Kuti anyorwa zita rake ozoredza kunofotera paya paya. Saka ndinoona kuti ndochinhu chakanyanya kukonzeresa kuti vanhu vavote mavhotero avakaita. I can sum up ndichiti vakaita harvest from fear.
Asi mutauriri weZANU PF masvingo vapepukachiwe vati vakunda kwete nekuti vaishandisa mhirizhonga asi nekuti vanhu vane chivimbo neutungamiriri hwavo.
Izvo zvokufungidzira kuti fazi ndiyo yakatadzisa Triple C kuhwina manyepo ayo. Fazi haina kubvira yaita mhirizhonga asi kuti Triple C ndiyo yakatoita mhirizhonga ichiedza kurambidza fazi kuti iite basa rayo sezviri pamutemo.
Kune dzimwe nzvimbo dzakaita seChiredzi Central kwabudisa zvabuda musarudzo neZeki vari kufadzwa makumire veTriple C avo vakunda zvine mutsindo vati vari kufara zvikuru.
Ruzhinji rweChiredzi rwakasarudzwa kuti ndinge ndiri nhume yavo inoenda nezvichemo zvayo kudare reparamende. Saka ndinotenda zvikuru mukana wandapuwawo neChiredzi. Zvisingarevi kuti ndinogona kupfuura vamwe vose asi ndichavawo muranda uchishanda navanhu zvakanaka kuti tisimudzira musha wedu weChiredzi. Donzo redu guru ndokuti Chiredzi isimukire, Chiredzi ive nzvimbo inoratidzika, Chiredzi ive nzvimbo inoramba ichingokura.
Vamakumire vakunda vanga vachivateverera veZANU PF vaFrancis Moyo. Nhengo yeZANU PF vasengerai manyangi vari kupembera nezvabuda musarudzo dzemakanzu mudhorobha remasvingo apo vakunda kuwadhi kwavo kuwadhi 10. Ukuwo Triple C yakunda mumawadhi mapfumbamwe, ZANU PF katora rimwe chete mudhorobha remasvingo.
Ndinokunzwa kufara chose masikati ano nokuti ndikufara zvisingamboiti ndee zvona nhasi kana pana munhu akabuza munhu ari kufara ndini. Nekuti vanhu vewadhi 10 vaita chivimbo neni sakanzela anga agara ari sitting kanzela. Ndidzosera zvinoreva kuti vane chivimbo neni kuti inokwanisa kuvabatsira nyaya dzeservisi rivari muguta, nyaya dzemarodzi.
Zvabuda musarudzo mune mamwe matupi zvange zvisati zvaburiswa pataenda kumhepo. Ndakamirira Studio 7 masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Iye zvino toenda kumashonaland west uko mutoro wedu wenhau Nunurai Jena anoti nhengo yebato reZANU PF muchinoi iyo yakakundwa musarudzo yemumiriri weparamende yafumovhara zvibhorani zvishanu zvainge yacheresa munguva yekutsvaga rutsigiro. Ukuwo vanga vari mumiriri weNorton muparamende yadarika vatemba muliswa vachikundwa musarudzo dzane zuro idzi.
Vatoma kudzomba vakungovhara zvibhorani izvi pavaziva kuti vakakundwa nenhengo yeCitizen Coalition for Change vaLeslie Mhangwa. Asi vaimirira vachidzomba musarudzo kana kuti Chief Election Agent vatatenda chitate vachimanyepo vachiti zvibhorani zvinovharwa manheru senzira yekuti zvisaurayiwe zvichizovhurwa mangwanani ega ega. Asi patavazivisa kuti nhasi zvasiva zvakavharwa vabva vangoti chero zvamunenge mafunga. mumwe muvoti vasamusoni neweyemuka vanoti vanofara nekukunda kwetriple C musarudzo dzemakanzura muchinhoyi umo yakakunda mumawadhi gumi ikakundwa mumawadhi maviri chete.
Ini semugaro wemuchinhoyi ndinofara zvikuru netriple C nekuti yakakunda zvine mutsindo muno muchinhoyi. Zvigaro I think zviviri chete ndo zvakangotorwa nezano rune mamwe mabato asiri triple C.
Bato retriple C iro rainge riine vamiriri vatatu muparamende munzvimbo dzinoti Kariba, Chinoi nekadoma rinonzi riri kutarisira kukundawo kukaroi, Norton, Zvimba East nechegutu West kuwedzera pazvigaro zvaragara riinazvo. Vamuriswa vabvuma kuti vakakundwa kuNorton navaRichard Tsvangirai vanove mwanakomana wemushakabvu vaMorgan Tsvangirai vakave mutungamiri wekutanga webato reMDC.
Ndofana kukudzai sevanhu vandashanda navo kuti I've conceded defeat, ndabvuma defeat, ndorongwa hwaMwari.
Vatsvangirai vanoti vanofara nekukunda kwavaita vamuriswa vachiti vanofanirwa kubatana kuti nzvimbo yeNorton ibudirire sezvo vakaita zvakawanda.
I'm very happy and
mukuru weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC mudunhu remasonand west vaAusten Rovu vanoti zvakabuda musarudzo nezuro zvichatanga kuziviswa nhasi. Kukariba vakasarudzwa kumirira awadhi 6 vaGeorge Masendu vetriple C vanoti bato ravo rakakunda mumawadhi mapfumbamwe ose mukariba kunyange hazvo ZEC isati yazivisa izvi zviri pamutemo. Vakafanobata chigaro chemushandi mukuru muhofisi yekubudiswa kwemashoko muzanu PF vafarai barapira vanoti bato ravo richamirira kunzwa zvizere kubva kuZEC asi vanoti vanotarisira kukunda zvine mutsindo musarudzo dzemutungamiri wenyika neparamende. Dunhu remasonandi wese rine zvigaro zveparamende makumi maviri nezviviri zvaikwikwidzwa. Muparamende yapfuura zanu PF yaive iine zvigaro gumi nezvisere, triple C iine zvitatu kuchitiwo nhengo yaive yakazvimirira imwe chete vamuriswa. Ndakamirira studio 7 muchinhoyi ndini Nunurai Jena.
Iye zvinotombonzwa zviri kubva kwamuri imi vateereri vestudio 7 pamusoro pesarudzo dzakaitwa nezuro nyika yose dzakaperawo nhasi mune mamwe matunhu.
Ndinoitwa Thomas Kirange ndiri pamarondera. Zvakare ndinotaura kuti zvinotishamisa ndezvekuti mavhoti akavhotwa asi zvonotem dzavazovhota vamwe vanhu inge iri strategy yekuti vamwe vanhu vakwanise vatadze kuvhota zvakafanira nenzvimbo dzakaita naHarare tadza kuvhota in time. Chitsotsi changa chichida kuitwa chese ichochocho asi tinoti vanhu vepisisi ngatirambei takashinga tinokunda apa ndo patinokunda chete.
Inini ndinofara zvisingaiti mukomo wangu ndirikusouth africa ndiri chizvarwa chekuzimbabwe tiri kungoona zviri kuitika munyika yedu yezimbabwe iyi. Zimbabwe yedu tiri kuda kuti mukomana apinde but tiri kutoona kuti mapolling station mamwe atiri kungoona tiri kuno kunze kwenyika uku tichinzwa kuti maballot papers akazononoka kusvika nekuzononoka kuvhotewa kwemamwe mapolling station. Izvi hazvitisi kufara nazvo, ndo zvinokuratidza kuti zano iri kuda kutibivira.
Izvo zviro izvo ndo zvinoshamisa manje zviri kuitika muzimbabwe izvi. Mavhoti 2 days ndichivhota, zvishamisa izvo. Pane zvavarura kuita vasharuka ivavo. Taremba, taremba ndiyo nekubirwa namunangagwa. Taremba chirwendo kunyepa unotopapinda chete chamisa ipapo kusada nekusada chamisa tiri kutomukanda ichete.
Raiti, ini ndinonziwo Gerald Chizuzi. Takavhota asi mavhotero atakaita haana kuvhotifadza. Pakaita madelays akanyanyisa, takazovhota kuma9 usiku. Zvinova zvinhu zvava zvatotifrustrate and we are still frustrated. We don't know kuti promise yata takapuwa ndezvatava tichikarira nemataurira waita mumawairos nemimwe muchokwadi here mavhoti aya anozobuda chaizvo chaizvo pagunyiro primary constitution is what 34 nehandi iri mufacos tiranda mufacos.
Ini ndiri mugari wemuchinoi mpepa farai sazvo maonero andakabvita inini
anga akanaka but kuna mo zvimwe zvimwe muno mushinoi naona makansala dzei muno mushinoi mo wacho vanoita zvekutenga vanhu ndidi ndokona muno ndaona usina kunaka asi ndaona semusangano wedu wetu sei zvinhu zvakanaka zvekuti zvakanaka
inini hangu haichasiwana sei kuti Munangagwa tsoro dzake tiri kudziziva akatoronga kudhara kuti maelections anohwi atori nemapepa aakaisa kuti maelections akahwina mabaloti vanhu vavhota anonzi arasika sei tikuda proof tikuda evidence tikuda kuona mota yacho yemabaloti acho arasika isusu hatichadi hurumende iyi ngaasati fose kutongwa naiye hatichadi Munangagwa akonyiwa kutonga nyika
akasimba here pastudio 7 apo tinotenda mwari nezviri kuitika kuti maelection ari kuenda mberi asini kufunga kwangu wamheno kuti zvingaramba zvakanaka here kuti zeki icharamba ichiita basa iye aita zvizvi ndokunodzi kutadza tingati nini waita musikana webasa womusvikira achiita musikanzwa amumba mako nemurume womuramba uchimuti ari pabasa here ndo dzatinofunga isusuwo hama dzangu kuti zvanga zvakanaka kuti suspendwe isuspendwe
Zimbabwe makadii takamirira maresults vana vezimbabwe vanhukadzi vangave vanopinda kupolitics vana maichinamano vana magreti dongo comrade magreti dongo ana mai priscilla musiairambwi mushonga vamwe vakadaro women of note vaitaura zviri vibrant munhingi umu muparlamendi vari kuda kukwikwidzawo endai munotengei munotsvaga hansadhi yemazuva iwayo munzwe zvaitaura even mairutichinamano murume wavari minista aimusvesa izvana maevelarios banda zvameno kuti vangajoina namonzora voita sekasi yavo nokuti hatizvioni
tinotenda vateereri vakwanisa kutumira mashoko avo kuno tichikuyeuchidzai kuti idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 vateereri musakanganwa kuti muchirongwa chelive talk kuna 8 pm nhasi manheru ano tiri kuenderera mberi tichitaura nezvesarudzo uye zviri kubuda musarudzo zviri kuziviswa nezimbabwe electoral commission kana kuti zec kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 vanoda kuteerera studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930-13860 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose munokwanisawo kunzwa studio 7 na6am muvhura kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 6175 ne-7255 shortwave sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi bato gore rinopikisa recitizens coalition for change kana kuti triplec rinoti zimbabwe electoral commission iri kutadza kufambisa sarudzo zvakanaka ichiita maune kuti ibatsire bato rezanu pf kukunda musarudzo asi zimbabwe electoral commission yagara hayo inoti haina bato rainoshanda naro mapurisa anoti akasunga vanhu vanga vachiona mafambiro esarudzo vakazvimirira vanoita 40 nemumwe kana kuti 41 vaive nechinangwa chekuburitsa zviri kunze kwemutemo zviri kubuda musarudzo sarudzo dzaenderera mberi nhasi mune dzimwe nzvimbo muHarare vamwe vachinzi vakavhota zvisiri pamutemo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kututumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7 at voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pawww.voashona.com anokuonekai nemufaro semazuva ose ndini wenyu jonga kandemiiri ndiri muwashington dc ndokusiyai muina mutungamiri nkomo